Nzvimbo dzinosanganisira Hope Lea, Mavhuku neEpworth muHarare, Chitungwiza neDombo Shava, ndedzimwe dzinonzi vana vane mazera anogona kutangira pamakore 14, vari kuita chipambi nevarume, vamwe vanogona kunge vaine makore anodarika 50 ekuberekwa. Dzimwe nguva vanasikana ava vanonzi vanopiwa dhora rimwe chete rekuAmerica semubhadharo wekuita zvepabonde. Muzvare Primrose Manyange, musikana anogara muHope Lea, vaudza Studio 7 zvimwe zvavanofunga kuti zvinogona kunge zviri kukonzeresa kuti vasikana vadiki vemunzvimbo iyi vatengese miviri yavo.
Tingotesa muno muHope Lea vazhinji vacho vanadika vanogara vari vega. Vachigara vari vega vakadaro handiti vanoda kudya, vanoda kupfeka. So vazhinji the best thing that they could do vanenge vakutongoti it's better tonga chii tutengesa dimwe plus vamwe vacho vanenge vakuzopfurirwawo futi nevanhu vakuru vanogara muno.
Mumwe musikana wechidiki Muzvare Marble Jamu vanogara kuDombo Shava vanoti vabereki vari kusungirawo vana vadiki mukuita chipambi.
Vabereki vanofanira kuziva kuti havafaniri kuita tsika iyi pepe vana vachiona, nekuti zvinhu zvacho vana vanopedzisa vaita sekuteedzera, nekuti kunenge vakuru vanotaura kuti mbudzi kudya musenge hufana nyina.
Mukomana Abvazera anoshanda nesangano reFemale Students Network Trust vaNobert kuva mudiki vanoti nhamo ndiyo honzere huru pakutengeswa kwemiviri nevanasikana ava.
Vanhu vari kunonga svose nemuromo. Vana vadiki vakuengage muprostitution zvakanyanya kutraya kuti vangaoneka mari kekuti vangatenge chikafu vakararamisa mhuri. Nekuti vakada kupinda mumadhorobha vachinotengesa, kanzuri iri kuvateera ichinotora zvavari kutengesa zvacho.
Sangano reGirls and Women Empowerment Network rinoti patsvakurudzo yarakaita maererano nenyaya iyi zvakabuda pachena kuti dzimwe nguva vanasikana vanoita chipambi vari kushaya dzidziso yakadzama kubva mudzimba dzavanogara. Mukuru wesangano iri Muzvare Kumbirai Kahiya vanoti kutengesa miviri kwevana vadiki ava haisi sarudzo yavanoita asi kuti vanenge vachitombunyikidzwa.
Haisi sarudzo kuti tingati vechidiki vari kutengesa muviri, nekuti pamazera aya pamutemo wenyika yeZimbabwe unoti vana vemazera aya cannot consent, havakwanisi kubvuma kuti ini ndinoda kana kuti handiti bonde. Saka nedzimwe dzenguva tokuti vana ava vari kungombunyikidzwa. Kasaa zvakare vamwe vacho mukusatoziva kuti zvine zvinenge zvichimboitika vachifungurudzwa, vachimbunyikidzwa, vachitambiswa, mumwe achandozopedzisira vava vana amai ivo vachiri vana vadiki.
Asi mukuru anoona nezvemabhizimusi achiri kukura mubazi rinoshanda nemadzimai Injinia Francis Gondo vanokurudzira vasikana nemadzimai kuti vatore mikana yakachena yekuzvisimudzira yavanowaniswa nehurumende.
Madzimai mamwe echidiki ari kutozviitira zvinhu zvemaoko, saka tinoti huyai tishande pamwe chete neministri nemapartners atinoshanda nawo kuti tikusumudzirei muite mabhizinesi enyu muite mari.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzevechidiki uye vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare Ekeni Achifamba vanoti panoda mushandira pamwe kuti dambudziko rechipambi muvana ripere.
Varume ndo vatinoda kunyangotaura navo. Isu tinotoda kuti vauye tiwirirane kuti vachengetedze vana, nekuti hanzvadzi yako mwana wako mwana wehanzvadzi yako, asi kunoti ndivo vapari vemhosva idzi vari kumbunyikidza vana pabonde. Vanofanira kuchinja mafungiro avo nemaitiro avo. Pavanonwa doro kumabhawa ngavazvitaure nyaya idzi kuti vana vadiki havabatwi, uye mudzikereke chaimo chaimo titaure nyaya idzi nekuti vana ava vakakosha.
Komisheni inoona nezvekuwaniswa kwemikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi yeZimbabwe Gender Commission inoti kutengesa miviri muvana hakusi kuitika mumadhorobha chete asi kunzvimbo dzakafanana nekunocherwa zvicherwa, kune makorokodza uye nemumigwagwa mikuru yenyika inofamba magonyeti. Vanasikana vanoita zvekutengesa miviri ava vanonzi dzimwe nguva vanotapurirwa zvirwere zvepabonde kuita pamuviri panenge pasina kurongwa kana kusapiwa mari yavanenge vawirirana nevarume vavanoita zvepabonde navo. Gwaro rakabuditswa nesangano reAssociation of Child Protection Professionals muna 2022 rinoratidza kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kupa kuti vanasikana ava vatengese miviri yavo, asi chikuru inyaya yenzara. Gwaro iri rinotiwo kunyange hazvo dambudziko iri richinyanya kubata vanasikana, vanakomana vari kutengesawo miviri yavo. Zvimwe zvinonzi zvinosunda vana kupinda mumambure aya inyaya yekutungamira mhuri mushure mekushaya kwevabereki kana kushandiswa nevechikuru vanenge vavanyengedza kana kutumwa nevabereki. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.